This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri, tinosangana zvakare pa Studio 7. Manera nhasi uri musuwe shondo kukadzi 1, 2015. Munotibata pa 919 AM, pa 4930, kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvino zviri munhau dzedu dzanhasi. Sangano revanogaya hupfu reGrain Millers Association of Zimbabwe rinonyorera kuhurumende kuti imise kutengeswa kwekambani yeBlue Ribbon Industries.
Isusu nokucherechedza urongwa uyu takahuramba nezvikonzero zviviri. Chekutanga ndechekutizvo pasi rose hurumende dzinonyatsoedza nepadzinogona kuti maindustry kana kuti mabate upfumi akaita sevanogadzira mastaple food kana sadza remo nemafuel nevezveutano anofanira kunge ari pasi pevana vemo zvizvarwa zvino.
Imwe kambani yemunyika inogadzira fotereza nemimwe mishonga yochema-chema nekuderera kwekutengwa kwezvigadzirwa zvayo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino iStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika. Sangano revanogaya upfu reGrain Millers Association of Zimbabwe ranyorera kugurukota rezvemaindustry vaMike Bima richida kuti hurumende imise urongwa hwekutengeswa kwekambani inogaya upfu yeBlue Ribbon Industries kukambani yekuTanzania yeBakresa Private Limited. Sangano iri rinoti pasi pemutemo wezvekuendeswa kwoupfumi kuvatema, kambani yeBlue Ribbon Industries itori pasi pevatema nechekare sezvo vatema vaine zvikamu makumi masere nezvina kubva muzana. Sachigaro weGrain Millers Association of Zimbabwe vatafadzwa musarara, vanoti kunyange hazvo Blue Ribbon iri kutatarika, hurumende inofanirwa kunge ichitoibatsira kuitira kuti isimuke kwete kuronga kuti itengeswe. Kambani iyi yakanga yatengeserwa mamaneja echitema nekambani yeTA Holdings, asi yave kutatarika nekuda kwekuoma kwezvinhu munyika. Ngatinzwe hurukuru yataita navamusarara.
Isusu nokucherechedza urongwa uyu takahuramba nezvikonzero zviviri. Chekutanga ndechekutizvo pasi rose hurumende dzinonyatsoedza nepadzinogona kuti maindustry kana kuti mabate upfumi akaita sevanogadzira mastaple food kana sadza remo nemafuel nevezveutano anofanira kunge ari pasi pevana vemo zvizvarwa zvemo. Izvi zvakare zvinoenderana nedonzero richimurenga ma-values of the liberation struggle. Chechipiri, tinoona kuti indigenization, mutemo indigenization wakanga wanyatsotaura zvakaipa zviri pachena kuti kugaya kwehupfu nemamwe maindustry anokwana ita 13 aya ndeye vana vemunhu. Nyaya yakanga yasara chete ndeyekuti vakanga vasiri vana vemunhu asi vari vanhu vakanga vari mabhizinesi aya mutemo usati waitswa vaizodi, ndiyo nyaya yasara yecompliance. Saka tinozopokana napo kuti kana muri zvirizvo zvakanzi ndezvevana vemunhu, pakuya mumwe kunze auye kuzotora kambani sei yeBlue Ribbon, zvoreva kutoti chirongwa cheindigenization chatomiswa nekuti hamuzokwanisa kungobvumira mumwe chete wokunzi auye musiya vamwe zvakare varimo kudhara vasiri vazvarwa zvo. Ndo dambudziko riripo. Saka isu takaona kuti hurumende dai taizivisawo nekuionesawo panyaya idzi dzekuti ivandudzike pakufunga kwayo kana kuzonge yakupa decision. Seuza kwenyaya iyi iri kuzewa mudare guru renyika recabinet.
Imiwo vatema vane mabhizimusi munyika, hamuna here kutanga mapiwa mukano wekutenga kambani iyi vasati vafunga kutengesera kambani iyi kunze?
Chekutanga mubvunzo wenyu ngati yaifanira kutengeswa here? Isisu tiri kuti haiwa, tine makambani akaita seLobos neCharons neKens akapindawo mudambudziko rezvikwereti. Sekuziva kwenyu dambudziko rezvikwereti ratekeshera kunongesora. Kana iwo makambani achiri kushanda anotoona zvikwereti. Saka zvinhu izvi zvinoshamisa. Vakadzidza zvemabhizimusi vanoziva kuti kana kambani yapinda muzvikwereti vane nzira dzakati wandei dzingasandiswe kuti kambani idzokere pachezvayo. Saka isusu hatinei nekuti itengeswe kunyange mwana wemunhu. Tiri kuti ivo vane varimo kambani ine 84% shareholding local. Ivavo vane vemunhu ngavabatsirwe vadzore kambani ivhure zvakare ikwanise kugadzira zvigadzirwa zvayo. Hakuna chitoro chingarambe zvinogadzirwa neBlue Ribbon. Imwe dzimwe kambani shomanana dzakabroka asi dzine maorder akawanda.
Avanga vari sachigaro weGrain Millers Association of Zimbabwe vatafadzwa musarara vari parunare muHarare neStudio 7. Imwe kambani inogadzira zvinodiwa pakurima zvakaita sefotereza nemishonga yeZFC Limited inonzi yakazivisa kuti mwaka uno kutengwa kwezvigadzirwa zvayo nevarimi kwakadzikira. Bepanaure Newsday rinoti mukuru wekambani iyi munyadzi kutengesa vaRichard Dafana vakati kutengwa kwefotereza yavo kuchaenda nekuti mari iri kuwanikwa zvakadii munyika. Zvimwe zvezvikonzero zvinonzi zvakaita kuti kutengwa kwezvigadzirwa pakambani iyi kuderere kuwanikwa kwefotereza inobva kunze kwenyika iyo inonzi iri kuwanikwa nemutengo uri pasi. Asi mutungamiri werimwe sangano revarimi reZimbabwe Commercial Farmers Union vawanda chabikwa vanoti dambudziko hombe rakasangana nevarimi nderekunonoka kwavo kubhadharwa neGMB mari dzechibage chavo chavakatengesera kambani iyi.
Varimi vakapinda mwaka umu vasina mari kuti va kwanisa kutenga fetero simatengera vaichiita. Izvinhu zvakawedzerwa kuti varimi vaye vanga vakarima chibage vakaendesa kuGMB vaye vakanonoka kubhadharwa nevasati vabhadharwawa vakabva vashaya mari yekuti vainotenga fotereza iyoyo. Ndechimwe chikonzero. Chikonzero chikuru chiri panyaya dzemari apa nekuti hakuna varimi vakawanda vakakwanisa kuwana zvikwereti. Nekuti kurima kunoda kuwana chikwereti, waona chikwereti worima wokohwa wodzosera chikwereti wosara une yako uchingodaro. Saka nyaya yemari yakashomeka haina kuwanika kuvarimi ndokusaka vatikapera zvashoma. Chimwe chechipiri chakaitika gore rino kune makambani ekunze akauyawo nefotereza yavo. Imwe yacho yava nemutengo wakati dererei kudarika inogadzirwa muno. Saka vamwe varimi vakanotenga kumakambani iwaya ekunze akauya nefotereza dzavo dzekunze kana dzemutengo wakati dererei mbijana.
Ko panyaya iyoyo zvimwe zvinodiwa pakurima zvakaita sembeu nemishonga muri kuonawo zviri kutengwa here kana kuti vanhu vari kungoshandisawo zvinobva kunze izvozvo?
Mbeu ndemuno kunyange zvazvo muno mazara makambani embeu toti zvo zvedu ari kushanda achinzi kambani yakadai Zimbabwe asi kune vabereki vayo kuri kunze. Kumbeu hazvakaya makambani akangosangana emuno neekunze acho iwayo. Saka uku hazvina chakavhiringidza kuti mbeu dzatengwa nedzipi. Kana vembeu vachiti mbeu yakatengwa shoma chikonzero chinongodzokera kunyaya yekuti ivo vakadzoka vawedzerawo mutengo wembeu mwaka wakunotanga muna Oktobha. Nyaya yemari kunyange iya yakadzikisirawo futi kuti varimi vati vatadza kutenga mbeu iyoyo kana ndokunge vachitaura ivo kuti mbeu yavakadzikira. Kune mishonga, mishonga yekushandisa minda iyi mazira andinoita nemanzwi andinoita yakatengwa chaizvo zvekuti mimwe mushonga kwaenda kune vamwe kwazvinotengeswa zvaanzi yakapera. Saka kumushonga wakundoona yakafamba chaizvo yagarawo mishonga yedu yatinoshandisa muminda yese inobva kunze yozotengeswa zvayo nemakambani ari muno.
Ko vamwe varimi vatinonzwa kuti vachiri pakati pekurima munoona here vachikwanisa kuzowana gohwo rakanaka tichitarisa kufamba kwaita mwaka?
Mwaka wedu wakanonokwa kutanga munyika muno. Tiri kuti mwaka kuti watanga kutanga pakati paDisemba. Dzimwe nzvimbo dzakatowana mvura yekunzi yaturuka pakrisimusi apa 22, 23, 24, 25. Saka zvakonzera varimi kuti vafunge kuti vanoramba vachidyara kuti vakwanisa kuwana mukana wekudyara. Asi ndinofunga kuti nguva yapfuura kunge tichadyara mbeu dzatitarisa kuwana gohwo. Nguva yadarika taikurudzira nevarimi kuti anoda kudyara ngaadyare mbeu dzinokurumidza kusvika. Kana dziri mbeu dzechikafu ngaadyare mapfunde nemhunga nezviyo kana avavarira chibage ngaatidyara chiye chiye chinokumbidza kuibva ichi asi takatakapawo zano rokuti aiwa ngatiito 15 January tochiregerawo.
Vanga vari mutungamiri wesangano reZimbabwe Commercial Farmers Union vaWanda Chabikwa vari parunhare muHarare neStudio 7. Vanorarama nekutengesa migwagwa vakaratidzira nemusi wechishanu chapfuura pamahofisi ekanzuro yeguta reHarare vachinyunyuta nedanho rinonzi riri kuda kutorwa nemunyori mukuru wekanzuro Vatendai Mahachi rekuti mamwe masangano atore mari dzemitero kubva kune vanotengesava akamirira kanzuro. Mukuru wesangano reVendors Union of Zimbabwe vaSamuel Wadzai vanoti nhengo dzavo dzine zvinyunyuto zvine musoro sezvo kupa masangano aya mukana wekutora mari kubva kune vanotengesa kuchivhura misuwo yehuori pamwe nekusafambiswa zvakanaka kwemari.
Tainyunyuta nezvinhu zvinenge zviviri zvinenge zvitatu. Chokutanga inyaya yekuti vamahachi vari kukurudzira kuti pave nedecision yekuti mavhenda atorerwe mari kana kuti abhadhare mari kumaassociations anenge achinzi anomirira mavhenda mari dzekuti vanenge vashandira papi. Isusu tiri kuzviramba tichiti aiwa sitofarare ngaitore iyo mari direct from mavhendas kana pane mari yanofanira kunge ichitora kumavhendas.
Ko zvimwe zvezvinyunyuto zvamuinazvo zvii?
Vamahachi havasi kuda kuteerera mavhenda pane zvose zvavari kutaura. Tine madambudziko akawanda tiri kusangana nawo semavhenda but vamahachi havasi kuda kutiteerera vafunga kuti pamwe isu tiri kutaura nenyaya dzokuti toda kungovashoropodza chete. Saka takaenda takawanda tichindovataridza kuti vamahachi aiwa mavhenda akawanda anoda kunzwa zvamunotaura pamatambudziko atakatarisana nawo haisi munhu wani ari kuda kuona iba.
Vanga vari mukuru wesangano revanotengesa mumigwagwa reVendors Union Zimbabwe vaSamuel Wadzai vari parunhare muHarare neStudio 7. Yasvika nguva yekuti tikuendesei kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Nokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa namukoma Itai Dzamara avari kutungamira chirongwa chekuratidzira chinozikanwa icho nekuti Occupy Africa Unity Square. Vadzamara nevamwe vavo vari kuti ivo vari kuda shanduko muZimbabwe umu nekudaro vacharamba vachiratidzira kunyange hazvo mazuva apera aya vakambobatwa vakaitwa kafiramberi. Tinokutambirai nemufaro paStudio 7 Vadzamara.
Ndinotenda zvikuru mukoma Zulu. Ndinofara nemukana wamandipa wokuti ndinge ndiri pachirongwa ndokwazisa vateereri.
Vadzamara, makatanga imi chirongwa ichochi chinonzi Occupy Africa Unity Square gore rapera iri. Mungatiudza kuti muchiri kuenderera mberi here kana kuti zviri kufamba sei?
Tiri kuenderera mberi nechirongwa cheOccupy Africa Unity Square nokuti nyaya hombe inova mongo wechirongwa ichi kana kuti zvakaita kuti tipinde paurongwa uhwu zvichiri zvinhu zvichiri kuda kuti zvigadziriswe. Zvinova izvo nhaurwa yekuti mamiriro ezvinhu munyika yedu yeZimbabwe haasisina kumira zvakanaka. Hazvisi kutifadza, hazvisi kutigutsa. Tave kuda Zimbabwe itsva. Taona kuti tasvika pekuti hurumende iripo yava Mugabe nepati neboka ravo reZANU PF yakundikana kuti nyika inge ichifamba negwara rakanaka. Saka isusu takasvika patakaona kuti kusvika zvagadzirika izvozvo urongwa hwokusumuka tichiratidzira tichinyunyuta tichikundira nekudhimanda pachirungu kuti tive neZimbabwe itsva ucharamba uchienderera mberi. Saka tiri kuenderera mberi neurongwa hweOccupy Africa Unity Square.
Saka chamuruda kuti hurumende iite chii chaizvo Vadzamara?
Takava pachena kubva pekutanga. Ndicharangaridza kuti nyaya iyi yakatangira apo ndakanyora gwaro kuna vamugabe gore rakapera musi wa17 October pandakanyora tsamba kuna vamugabe inonzi pachirungu petition. Iyo ndakarudunura nhaurwa yokuti hurumende yavamugabe naivo vakundikana kuti zvinhu zvenyika zvifambe mugwara rakanaka uye ndikabva ndadura ndikati vana veZimbabwe ruzhinji rwana veZimbabwe chatiri kushuvira nekuda nekukumbiridza nechekuti vamugabe vabvume kuti vakundikana zvabva ipapo vabvume zvakare kuti hurumende yavo naivo vava kufanira kuchisiya basa rekunzi vatungamiri venyika ino zvobva zvazarura mukana wokuti vamwe vose vemapato ematongerwo enyika vemapato evanhu vakazvimirira anonzi civil society aya nevamwe vese vezvisondo nezvimwe zvese munyika zvemastudhenti vana zinasu nana zctu voisa musoro pamwe chete vouya negwara rinyowani kana kuti ridzva rekuti tigadzirise zvinhu zvenyika izvo tinoona zviri izvo zvinhu zvega zvingaita kuti nyika yedu yezimbabwe ienderere mberi
asika vadzamara ivo vezanu p f vari kuti vamugabe vakasarudzwa zvine mutsindo
ndiyo imwe yemisoro yenyaya dziri kupyiriridza uye dzatakasumudza kubva pandakanyora tsamba yangu yekuti sarudzo dzakaitwa gore rakapera dziya dzemusi wa31 july dzinova dzavanoti vakahwina zvine mutsindo hatina kunge tagutsikana nemaitirwo adzakaitwa zvicharangarirwa vazulu kuti ipo paya mamwe mapato ese anopikisa akaramba kugamuchira zvakabuda mutsarudzo idzo dziya zvichisanganisirawo futi nemapato ecivil society mazhinji haana kubvuma kuti sarudzo dziya dzakafamba mune zvakanaka zvicharangarirwa kuti sarudzo dziya dzakaitwa pasina zvinhu zvinosanganisira gwaro revavhoti kana kuti gwaro revanhu vanenge vari painonzi voters register iya takasvika pakuti dziitwe sarudzo dziya dzigopfuura tisina zvese izvozvo zvinova zvinhu zvinoita kuti sarudzo dzisave dzinogamuchirika
asi vadzamara pane vamwe kana kuti pane mamwe masangano amuri kushanda navo here
zvaakuda kuti tichiita mubatanidzwa zvaakuda kuti tichiwedzera uwandu hwevanhu vanosumuka vachinyunyuta tichiwedzera uwandu nekukora kwezwi redu rinenge richishedzera iyo nhau yekuti taneta nenhamo taneta nekukundikana kwavamugabe saka takabva tatanga chirongwa vazulu chekuti tifambe tichionana nekutaurirana nehurukuro dzinonzi pachirungu engagement nemamwe mapoka akasiyana-siyana ari mune zvematongerwo enyika ari mucivil society zvichienda mberi zvakadaro muchidimbo ndingangoti vese vane chekuita neutungamiri hwevanhu munyika yedu pakasiyana-siyana kungave kumaruzevha mungave muno mumaguta vangave chaivo kana vanotungamirira mavhenda inonzi vendors union iya saka takatanga chirongwa ichocho gore rakapera muna December chekufamba tichigara pasi nevamwe tichironga ndinofara kukutaurirai vazulu kuti nhasi uno muchindibvunza mubvunzo iwoyu patori nezvaakuitika zvekuti hatisi kupedza mazuva mairi matatu tisati taparura urongwa hwatichazivisa vana vezimbabwe hwemubatanidzwa tikuiti pachirungu action alliance mubatanidzwa watiri kuti ndewekusumuka pamwe chete tine wirirano nebvumirano yekuti tave kusumuka tichinyunyuta tichiratidzira kuti tave kuda zimbabwe itsva
manga makateerera kuna vaitai dzamara avo vanotungamira chirongwa cheoccupy africa unity square muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo aiwa hama vadiwa nhambetambe inoregwa ichanaka nekudaro ngaisiye matambo tosangana zvakare svondo rinouya anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndokusiyai maoko aJonga Kandemiri.
Aiwa tinotenda Blessing Zulu sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau zvakare sangano reGrain Millers Association of Zimbabwe rinonyorera kuhurumende kuti imise kutengeswa kwekambani yeBlue Ribbon Industries kukambani yeBakresa Private Limited yekuTanzania imwe kambani yemunyika inogadzira fotereza nezvimwe zvinodiwa pakurima yochema-chema nekurerera kwekutengwa kwezvigadzirwa zvayo tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana anokuonekai nemufaro ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyamina mavhilasi musanganya uye